Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kurume 26, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yorumirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Hurumende yokurudzirwa kuvhara mabhawa kuti vanhu vasapinde muna taisireva nekuda kwechirwere checoronavirus. Vezve matongerwo enyika vopikisana panyaya yekugadzirira kwehurumende pakurwisa coronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yarimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kunonzi iri kuita kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira panguva yavanenge vachirapa varwere vanenge vachifungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba nana mukoti vanoti havasi kuzoita basa kana hurumende isina kuvapa mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus. Vashandi vemuzvipatara ava vanoti kushanda vasina hanzu dzekuzvidzivirira dzakakwana kunovapinza panjodzi yekubatira chirwere checovid-19 icho chakatouraya munhu mumwe chete muZimbabwe nevamwe vakawanda pasi rose. Mutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association vatawanda zvakada vaudza vatori venhau kuti kunzi vadzokere pabasa vasina zvipfeko zvekuzvidzivirira. Zvakafanana nemagrovhosi nemamask zvakafanana nekutongerwa rufu.
Saka tatisiso ikatimbomira zvishoma hurumende iri kumhanya mhanya kugadzisa kuti muzvipatara mane mvura here, vana chiremba zvonzi kuti vazvidzivirire zviripo here nezvimwe zvakadaro kuti zvavepo here. Kana zvavepo machiremba aripo kuti azobatsira ruzhinji rweZimbabwe.
Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vaudza Studio 7 mushure mekutambira mushini unoshandiswa kubatsira varwere pakufema kana kuti ventilator wapiwa chipatara cheWilkins nesangano rakazvimirira riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe National COVID Action Trust kuti hurumende yabvuma kupa vana chiremba mari dzekushanda kurwisa chirwere checovid-19 uye vati zvipfeko zvekuvadzivirira zvavepo. Mhuri yaZororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro nekuda kwechirwere checovid-19 yakagunun'una kuti Zororo akafa mushure mekushaya michina inobatsira kufema paaive kuWilkins, uye sangano rabvisa muchini uyu rati riri kushanda zvakasimba kuti ritenge mimwe michina yakadai ichaiswa kune zvimwe zvipatara. Vamoyo vati zvipfeko zvavana chiremba zvekuzvidzivirira zvavepo vakavakurudzira kuti vaende kumabasa vanobatsira veruzhinji zvikuru sei panguva ino yechirwere checoronavirus.
President wedu akatopa instruction vakati vanofanira kuwana inonzi risk allowance, vanofanira kuwana health specific allowance, vanofanira kuwana izvo zvipfeko izvozvo protective clothing iyoyo. Zveprotective clothing zvakatosvika nezuro asi hatisi kuti zvakwana. Takatokurudzira vana chiremba vedu nana mukoti kuti endai henyu kumabasa enyu tanoona zvinhu zvako zvemaallowance zvese izvozvo zvakatogadziriswa zvakatobvumwa hurumende yakatobvumwa.
Asi vazvakada vati vachatenda maruva vadya chakata.
Kana vachiti zvavepo vakazvitenga tinofara nazvo. Chatamirira izvozvo ndezvekuti tichiudzwa isu kuti zvinhu izvi zvavakatenga tiri kunotora apa tichizodai. Nokuda kwokuti izvozvo zvanisa zvakajekeswa samachiremba akamira kuenda kubasa. Asi kana vachiti zvavepo zviri apa neapa tikazviratidzwa machiremba aripo kuti adzokere kubasa.
Vamwe vakoti vanga vachiratidzirawo pachipatara cheHarare Central vachiti havakwanisi kushanda vasina magirovhosi, mamaski nezvimwe zvakadaro zvavanoshandisa mukuzvidzivirira kuti vasabatire zvirwere pavanenge vachiita basa. Zvichakadai, vamwe veruzhinji vakaita sava Love Motor Ruvinga vaudza Studio 7 kuti varambirwa varwere vavo muzvipatara zvakaita seHarare Central Hospital nepamusana pekushaikwa kwembatya dzekuzvidzivirira dzavana chiremba nevakoti.
So takuita problem ndoti like izvizvi muzvikoro flu, so vana kutoende nawo clinic zvikuita problem yekuti vaziye kuti vanhu varota se vari kukosura munhu yose akungofungwa kuti coronavirus.
Panguva iyo chirwere checovid-19 chapfunya chisero munyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Zimbabwe, hotera yeBronte iri muno muHarare yaburitsawo mashoko ekuti yave kumbovhara mikova yayo senzira yekuchengetedza vashandi vayo pamwe neveruzhinji. Izvi zvinouyawo apo bepanhau reChronicle raburitsa nhasi mashoko ekuti mamwe mahotera ekuVictoria Falls uko kunowanzoshanyirwa nevekunze avharawo mikova yawo. Nepamusana pechirwere ichi, hurumende inoti pane vanhu vatatu vakabatwa chirwere checoronavirus munyika, uye mumwe ndiZororo Makamba uyo akashaya nemuvhuro akaradzikwa nechipiri. Sangano reWorld Health Organization rinoti chirwere ichi, icho chakatangira kuguta reWuhan kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nezana pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vekumaruwa mudunhu reMashonaland West vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana yezvechirwere checoronavirus. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekumakonde, amai Emilia Nyikadzino, vanoti havasi kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pecoronavirus, vachiti havana redio zvekuti vanongonzwawo vanhu vachitaura.
Ndongonzwawo vanhu vachingotaurawo, asi kuti ndizivewo kunzwa paredio hatina redio. Vanhu maredio vakuteerera, asi mukufamba kuenda takaenda mumashopu, kungonzwawo vanhu vachingokurukurawo nechirwere chacho.
Amai Nyikadzino vanoti hurumende inofanirwa kufambisa mashoko ecoronavirus kuburikidza nemasabhuku ayo anowanzofambisa mashoko sezvo vachiteererwa.
Masabhuku ndiwo anofamba vhiregi yake, iyoyose sabhuku wese anofamba vhiregi yake achizivisa chivanhu.
Amai Roselyn Shumba vanoti vakanzwa nevamwe kuti vanofanirwa kugeza maoko, muromo nemaziso.
Mugeza maoko yenyu nemuromo nemaziso kunyanya.
Pachigaro weHurumbe Community Radio iyo isati yave kubvumirwa kupepenyura, vaJoe Uzilala vanoti hurumende inofanirwa kupa marezinesi kumaredhiyo ematunhu, uye kuti nhengo dzeparamende dzitaurire vanhu mumatunhu adzo nezvechirwere checoronavirus sezvo vachiteererwa.
Zvinototishamisawo pane dzimwe nguva kana vematongerwo enyika vachida kusvitsa mashoko avo. Tinoshamisika kuti achitaurwa nhasi mangwana vanenge vaawana mumwe mukana wataigona kushandisawo zvekare kuti vanhu ivavo vaivabatsirawo panguva inoyi kuti mashoko akwanise kunge achisvika kumunhu mumwe nemumwe zvake ari kumaruwa.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weredhiyo yakazvimirira yedunhu rekariba yepatsaka vaNWO Bepe vanoti hurumende inofanirwa kudzidza chidzidzo chekuti panofanirwa kuve nemaredhiyo ematunhu akawanda ayo anogona kubatsira kushambadza mashoko akakosha kuvagari.
Kushayikwa kwemacommunity radios munharaunda seyedu Kariba kata disadvantage yakanyanya pamusoro pecoronavirus iripo covid-19. Vazhinji hasi kuziva kuti zvochicho kuitika vati kuti zvoda tanga tine macommunity radio stations dai akanga aripo dai hurumende idonge yakwanisa kukurikulaisensa makutizi akasara sekumarural areas.
Nyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaniki mangwana vanoti hurumende yakapa mukana kuti vanoda kutepfenyura kumatunhu gumi akaziviswa munyika vanyorere kupiwa mvumo, asi vanoti kusvika pari zvino hapana ati anyorera zvekuti boka reBroadcasting Authority of Zimbabwe rakatowedzera nguva yekugamuchira magwaro ekupiwa marezinesi. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West, Dr. Gift Masocha, vanoti vari kudzidzisa vashandi mubazi ravo avo vanozonodzidzisa masabhuku nemasadunhu vanozotaurira vanhu vavo.
Takataka nechegutu Sanyat Mondorongezi Kadoma Eben ndofunga ndiwaye ikoko kuti tisaiti iroro kwatakadzidzisa ma DHE members. Kana tive tavadzidzisa vanhu ava totarisira kuti vazopfuudzo kumberi kusvika kuma health center vachizotargetawo macommunity leaders ndokuti kusvika kwashuda kuchiita kumaruseva ikoko.
Vamasocha vanoti vari kushushikana zvikuru nevemabhawa vachiri kuvhura nguva dzemanheru uye vane hurongwa hwekubvisa vanotengesa mumigwagwa.
Muno mumahlwesi tiri kuti mabhawa ese anotengesa doro ngaavhare na6 bcause kana vanhu vadhakwa after 6 vachatanga kuhagana vachitanga kupisana vachiita zvinani basa rese kana vadhakwa havachaziva vanokangana kuti kune korona virus. Saka tiri kuti mabhawa ese ngaavhare na6 toenda kumaketi uko kunotengeswa chikafu tokutaura kuti tioda kutsvaganisira dzokuona kuti tingareduce tingaderedza sei uwandu hwevanhu vari kuenda kuti kumamaketi.
Kusvika pari zvino vanhu vanodarika 400,000 vakabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, dini nunurai jena.
Vagari vemudhorobha remasvingo vanoti havasi kuisa zvitanda munzeve vachiramba kutambira kurudziro yekuti vagare mudzimba dzavo senzira yekuzvidzivirira kuchirwere checoronavirus, asi kuti vari kumanikidzwa kuita izvi nekuoma kweupenyu. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Kubva pakabuda mashoko ekuti chirwere chichave munyika uye kuti vanhu vadzivirire kupararira kwacho nekusaenda mudzimbo dzeruzhinji, vanhu vemumasvingo vari kuramba vachingoita mabasa avo semazuva ose. VaEdward Jacob Manzanga avo vanotengesera mumugwagwa mudhorobha vanoti kurudziro yekuti vagare mudzimba iri kusvika kwavari, asi havakwanisi kudaro nekuti vanorarama nekutengesa kuti vaone chekudya nemhuri.
Zvaine ndiri kuinzwisisa kuti chirwere chinopomerwana, asi dambudziko guru ndirori ndikaenda kumbazo ndinofa nezhara navana, zvikoro zvikavhurwa, school fees yodikanwa, kuti tigare kusi kufa nekubiko veduwe kuti tibude masvizo akafana kuti tinofa, saka kusi kufa nekubiko hama dzangu.
Mumwe mugari amai nyengetirai bosha vanotiwo upenyu hwavo huri parumana nzombe nenyaya yecoronavirus nekuti vakarega kuenda kubasa vanouraya mhuri nenzara.
Tinoda chose ende hatidi kutapurirana, asi dambudziko nderokuti tine nhamo, hatina chokupa vana, hatina chokuti tidii, tinorarama nehand to mouth. Kuti vanhu vaidi vadye hunge tatengesa, hatina indastri yatinogona kuwanda. Izvozvo tikunzi maexamination fee titope, tofanira kuti tisevenze due date yakutosvika, hatisi kukwanisa kunhengerekera kuti tikureize mari iyoyo iti kuti vana vedu vaende kuchikoro. Kutya tinotya, asi hatina zvokuzvi nekuti chero kanzi shumba iyo kana panga pane shumba paripo paunofanira kuwana sadza wotomboshingirira kuti ubvute sadza iroro shumba chero ichiuya hayo ungoti hameno zvauya chauya chauya chandira vanhu vangu.
Vanochinja mari pamusika mutema vakaita savaSamson Mutouro vanoti kunyange vari kunzwa dzidziso yekuti chirwere ichi chinogona kutapurirwana pamari, vari kuramba vachiita basa iri nekuti ndipo pane raramo yavo.
Aiwa, zvikatikasatochinjisa mari tingatofane nzara manje, nekuti manje chirwere ichi hachina kugadzirwa chinzi chichagara pamari, chakatongogadzirwa chechirwere chinotongofamba nemhepo. Saka zvinovati vichogona kutokubata chero usingabati mari, saka manje ndinondirege basa manje kandingafane nzara.
Hurumende pamwe nekanzuri yemasvingo ziri mubishi rekukurudzira vagari kuti vasaende mudzimbo dzeruzhinji dzakaita semisika, mabhawa, dzisvondo nekuti chirwere chinogona kutapuriranwa ikoko. Gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Mutsangwa vakaudza vatori venhau kuti hurumende yakaumba komiti chaona nezvecoronavirus kuti ibatsire vanhu kurwisa chirwere ichi. Meya weguta remasvingo vakoreni Maboke vati kanzuru yavo yatora danho rekuvhara mabhawa ose ekanzuru kuti vagari vadzivirirwe chirwere ichi uye vari kutarisirawo kuvhara misika. Vanoongorora nezvemagariro evanhu vakazvimirira vagari kaimukura vanoti chirwere checoronavirus chichanetsa kurwisa nekuti vanhu vazhinji vanorarama nekutengesa, nekudaro matanho ekuti vagare kure nevamwe anonetsa kutambirika.
Nekuti mukatarisa muraramiro uri kuita vanhu wedu muZimbabwe, hakuna munhu anenge aine chikafu kana mari mumba make zvekuti anogona kuita mazuva manomwe asina kudzoka pamusika, asina kudzoka pamugwagwa kuya kuzotsvaga mari. So iroro idambudziko guru chaizvo ratakatarisana naro munyika ino yeZimbabwe. Kana hurumende isina kugadzirisa kuti zvofamba sei, handioni zvichibudirira. Chirwere ichi chicharamba chichipararira nekuti vanhu havasi kuzokwanisa kugara mudzimba dzavo.
Vamwe vagari vanoti nekunetsa kuri kuita mvura mudzimba dzavo vanotomanikidzwa kuenda kuzvibhorani uko kunenge kune mitsetse yevanhu vakawanda zvinogona kuita kuti vawane chirwere ichi. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munyika hamuna kuwirirana pakuti hurumende yakagadzirira here zvakakwana kurwisa chirwere chekoronavhairasi icho chauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri nevaviri pasi rose. MuZimbabwe mafa munhu mumwe chete mutori wenhau Zororo Makamba uyo akashaya nemusi wemuvhuro. Asi hama dzemufi dzinoti zvakabuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuchipatara cheWilkins kunorapwa vanenge vatapurirwa chirwere ichi. Vanhu vakawanda munyika vakakatyamadzwa pave kunzi pave kugadzirwa zvezvimwe zvipatara nechimbi chimbi kuSt Anne's Hospital neRock Foundation Medical Center. Vebato reMDC vanoti zvipatara izvi ndezveshoroma nevakuru vakuru muhurumende. Asi hurumende inoti munhu wese anokwanisa kuendako kunorapwa. Basa rekurapa varwere vecoronavhairasi riri maoko ehurumende nemakanzuru. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU PF varigweta vatinomuda Ishe Chinyoka uye mutedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Totanga nekunzwa kubva kuna vatambori Nyoka.
Tingangoti nguva yatiri neblessing hatida kunyanya kutaura politics chaizvo maningi, asi vatiedze kutaura kuti tese nepatinokwanisa vatungamiri vari pamalevels akasiyana siyana, kungava kukanzuru, vangava matungamiri mameya edu, machairpesi nemacouncils, angava maminista, maMP, macouncillors, nevatungamiri vepolitics, tida kuti tese tiedze kudhonzerana nepatinokwanisa napo kuti tiedze kuvandudza nekuita zvatinokwanisa kuita. Chiri kunyanya kunesa apa ndechekuti tikuona state of preparedness yedu kunyanya muzvipatara zvedu haina kunyanyomira zvakanaka, uyezve nenyaya yekuti tikuona vakuru ndochimwe chinonyanyonesa chekuti tese tinofanira kunge tichidhonzerana pamwe chete. Asi tikuona vakuru vedu vamwe vari kubuda kunze vachidzoka vachienda kune dzimwe nyika dzine chirwere chete, asi tifanira tese kuti tigare pasi senyika tione kuti tingaite se tidhonzerane pamberi tikwanise kumeka shuwa kuti nyika yedu yaprotektwa kudambudziko iroro.
Vachinyoka, munoona sei mashoko arotorwa navatambori Nyoka?
Ini ndoona sokuti panguva yatiri inoyi chinhu chakanyanyisa kunaka ndechekuti tidzore zvigumo zvokutendeka kune vamwe vanhu kuti yorukonwa pakati, yorukonwa pakati, tishande pamwe, pamwe chete nokuvonavo nokukudza zvakanaka zviri kuitiwa. Vamunangagwa vakabuda paTV last week vachianaunsa mamezures okulimita magathering evanhu, mamezures ezvokuita nokuchenesewa kwenzvimbo, vachianaunsa maprotocols akaitwa setting place kuti kana munhu akabatwa nechigwere chii zvinomutika. Zvose zvakaitika kusati kwaita munhu kana umwe womuZimbabwe wanganzi une chigwere. Nyaya yestate of preparedness, chigwere ichi chitsva, hakuna unga achichiziva nyika yose. Hakuna nyika kana imwe yanga iri prepared for this thing. What we need to do ndezvekutoisa misoro tose pamwe totanga kuvonesana kuti zvinofamba sei. Chinhu chatiri kuona ndohwavachipai chatiri kuona chakaipa mutungamiri wenyika vari kufamba vachienda kune dzimwe nyika. Mutungamiri wekunyika vakaenda kune dzimwe nyika, takaverenga mapepa apresidendi vokubotsvana vachiti chimwe chikuru chavakafambira kuenda kuNamibia chaiva chekuti vanoita musoro pamwe chete sevatungamiri vomumusadhasi kuti tobetserana sei mukufamba kwechibherichi. Ndo chimwe chezvinhu chavaida kuti vanotaura. Asi chinhu chakashata chatiri kuona ini chinongova chimwe, kuti variko vamwe vasiri mutungamiri wenyika asi vanozviti people's president, vanomanya kungoti vakava kuti kwaita kesi vodoanaunza zvisati zvabuda naminister of health. Chinhu chakadai izvi zvinoda kuti zvivambe nemachano zvokuti hazvikonzeri kuhla panic and discondence munyika. Information channel must be one. Vamunangagwa vakakudhara chisati chatovapo vakati no, regai kuungana vanhu, itai zvinozoita kuti muite vashoma. Zvose zvakakonzera kuti vanhu vatange kutaurira kuti naivedue chinhu chingangovuya kuno ichi. Ndo zvinobetsera, ndo inonzi bringing community consciousness kuproblem. Iko zvino vakavhara zvikoro kusati kwaita kana one moon. Nyika zhinji dzakamirira kuti vanhu vatange vagwara before vagwara zvikoro. Ngatiregei kungoshora pose pose nokuti hatifariri munhu. Vanhu vachafa, ngatifokasei ipapo. Pautoita sei kuti zvinhu zvive zvishoma? Ikona makotsi anaunza kuti zvinhu zvino makotsi anofanira kuvhagwa. Most of mabhizinesi omukoti hasi kuitika. All those things is government taking action.
vatambori nyoka manzwa zvataurwa na vachinyoka vari kushora kuti mutungamiri webato renyu akataurawo zvimwe zvine chekuita nevanhu vanga vachirwara nechirwere ichi.
Ndanzwa zvataura mukoma tino ndavanga vatanga zvakanaka asi vambotaura zvakanaka zvekuti hatidi kutendeka asi ndavona vava kutendeka. Mana vachamisa mutungamiri webato rino vakaita mavhoti anokunda 2 miriyoni vanotungamirira mameya anotungamirira makanzuro akawanda munyika. Akavanga vataura zvakanaka kuti gatibato ine kushanda tese senyika kuti taritane nechirwere ichi. Ndonyaya yakakosha pari zvimwe dzichingosiya zvepolitics aside. Tiite nyaya yekuona kuti chirwere ichi tachitarisana nacho sei sevana veZimbabwe.
Vachinyoka
kune local government. Local government yakasiyana nekunotonga vachamisa. Local government inofona under minister July Moyo.
Nengo yeZANU PF vari gweta vatinomuda ishe Chinyoka. Manzwa zvekare kubva kumuteedzeri wemutauriri webato reMDC vaLuke Tambori Nyoka. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Vaimbwa munyori anoona nezvigwara remusangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamo neZuro vakanyora tsamba kumhuri yeZimbabwe vachikumbira ruregerero nezvavanoti vangadai vakaita munguva yavaive mubato riri kutonga iri. VaTsenengamo vanoti chikuru chavari kukumbira ndechekuti vana veZimbabwe vavaregerere mune zvavangadai vakakonzera vachiziva kana kukonzerwa nevamwe vavaishanda navo ivo vasingazivi. Vanoti naivowo varegerera vose vangadai vakavatadzirawo munguva imwe chete iyo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndanyora tsamba mukoma Jonga yandatumira pamasaisai ndichikumbira ruregerero kuvana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe kuti pane zvose zvavanoona zvavakanzwa oro zvavanofunga kuti ini ndakavatadzira panguva yandaiva mutungamiriri mubato reZANU PF vawanewo mukana wekundiregerera. Pane zvakawanda zvinenge zvakaitika zvimwe tichiziva zvimwe tisingazivi. Kushungurudzwa kweruzhinji rwevanhu kungave kuri kutambudzwa kwevanhu kunyangwe kukanganiswa kweupfumi hwenyika kubiwa kwaitwa zviwanikwa nemari dzenyika tichiona tichiziva tichirega zvinhu zvichingoitika uye kumbunyikidzwa kwevana veZimbabwe kwataiona kuchiitwa tichizvitendera kuti zviitike. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandaona kuti handina kwandinokwanisa kuenda kana mwoyo wangu wakaremerwa kudaro.
Chii chamunotarisira kuwana kubva kuvana veZimbabwe kuburikidza nekukumbira ruregerero kwamaita ikoko?
Mukoma Kandemiri, ini ndakumbira ruregerero mukuziva kuti ndine zvinhu zvandakakanganisa uye zvandakabetseredza mukukanganisira vana veZimbabwe pamwe chete nenyika yedu kuti tisvike patasvika nhasi nyika. Asi handikwanisi kuudza vana veZimbabwe kuti vanofanira kundiregerera nekuti dzimwe nguva vanokwanisa kunge vachiona kuti handikodzire kunge ndichiregererwa. Asi ini chaiva chikumbiro changu chekuti vakwanise kuzviwanawo mavari kuti vakwanise kundiregerera nekugamushira shoko rechikumbiro chandiri kuisa kwavari.
Ko remangwana renyu rakamira sei? Mucharamba muri mune zvematongerwo enyika here kana kuti mabva mangosiya zvese nezvematongerwo enyika?
Mukoma Jonga, handikwanisi kupindura izvozvi pari zvino hangu. Ndanga ndiri kungotora nguva yekuti ndipfuurire mberi nekurwa nedambudziko rehuori ugevha umbavha neukopokopo watekeshera munyika yedu yeZimbabwe. Saka panguva ino ndo zvinhu zvandakatarisana nazvo kana ndine kumwe kufunga kwandingazoita maringe nekuti ndofamba sei mune zvematongero enyika. Aiwa, ndichazenge ndichizivisa vana veZimbabwe asi pari zvino ndambotora befu ndichambomhanyisana nenhau yekurwisa huori neumbavha huri kuitika munyika yeZimbabwe.
Avo vanga vari vaimbova munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki reZANU PF Youth League vaGodfrey Tsenengamo vari parunare muHarare. Sangano reCitizens Initiative ratanga chimwe chirongwa cheGoFundMe chekuunganidza mari ichashandiswa mukubatsira vana chiremba navana mukoti munyika mukurwisa chirwere checoronavirus. murongi wechirongwa ichi vaFreeman Chari vauza Studio 7 kuti vari kufara kuti vatounganidza mari inosvika zviuru gumi nezvishanu zvemadhora ekuAmerica. Asi vanoti vakatarisira kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu emadhora ekuAmerica. Ndatinzwei hurukuro yavaita naMike Hove weStudio 7.
Sema citizens tava ne experience yokuita tichibatsira. Tingakwanisa here chekutanga kunobatsira vana chiremba nana mukoti nevamwe vashandi kuti vanowana zvipfeko zvakakwana. Iko zvinezvi ndochirongwa chata simudza chekuti tikwanise kudaro kana tikakwanisa kubatanidza mari yakati tinopindawo mune zvimwe zvinenge zvakati wandei wose kubatsira even nekuona kuti pane zvimwe masupplies anodiwa here kana zvinongonzwa na ventilator zviri kutaurwa kuti zvinokwanisa kuwanisika. Kuwanika here toona kuti tingabatsirawo sei ipapo.
Nyaya yehuori ndeimwewo nyaya yanetsa munyika. Pamunoloncha zvirongwa izvi munozivisa vanhu sei kuti mari yavo yakashandiswa zvakanaka?
Isusu zvatinoita ndezvokuti chinhu chese chatinoita tinoda kuti munhu wese azive zviitiwe pajekerere. Zvizhinji zvacho tinowanzo kuti onai izvi ndo zvataita makati pamari yakati iyi yamuri kuona apa tikanotenga izvi nemari yakati hatina kuisa makapu mukanobvunza munhu uyu anokuudzai takatenga nemari iyi tikanosvitsa up izvi ndo zviripo.
Kana munhu ane chido chokupai mari munobatika sei vanofanira kuenda?
Vanenge vane makadhi akaita seVisa, Mastercard vanokwanisa kutumira mari kunze kwenyika kana vari kunze kwenyika vanokwanisa kuenda paGoFundMe. Vakaenda paGoFundMe vanongosecha kutsvaga kuti Zimbabwe COVID citizens response vanotiwana kana kuti vakaenda paTwitter yangu @freemanchari vanondiwana vanogona kuenda pamagaisa vanotiwana ipapo. Kana muri muZimbabwe mari iri kupinda muaccount yeboard member ari board member yedu vanonzwa mahohoma vanongotumira pa 2637770783 87. Tichagadzirisa kuti tione tingakwanisa kuita maaccounts chaiwo chaiwo here ecocash. Asi iko zvinezvi ndo zvatiri kuita, asi tine spreadsheet ratinoragidza kuti mari dzapinda ndedzidzi kuti zvese zvinge zviri pajekerero.
Avo vanga vari vaFreeman Chari, mukuru weCitizens Initiative, vachitaura vari parunare kuOhio naMike Hove weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi takatarisa chirwere checoronavirus. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende yorimirana kumuganhu nevashandi vemuzvipatara nekutadza kupa vashandi ava mbatya dzekuzvidzivirira vari pabasa. Vamwe vokurudzira hurumende kuti ivhare mabhawa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Vezvematongerwo enyika vokandirana nyoka mhenyu panyaya yekurapwa kwevanhu vane chirwere checoronavirus. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Akufuzanga ukuthi abane mali babe bodwa, abangana mali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe 1. Nxa kugulwa umkhuhlane yi 1, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus.
Siyavumelana kakhulu lokuthiwo ngobulawayo city council usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungelo.
I-council yedolobho lakobulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo wokuzivikela ekuthelelwaneni kwegcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Kusenjalo ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni lase-Victoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eziseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus, kodwa uZulu uthi ukungaphumeli egcekeni kwakhe kuveza ukuba engabe ebelungiselela iziphathamandla zakhe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhulumende uvumele ukungemva kwemibiko ephuma ezinkundleni zokuxhumana ezebulenjini yokuthi uhulumende usesakha isibhedlela eHarare lapho kuzelashwa khona inkokheli yebandla le-ZANU-PF eyabe ifunyene ilomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa uhulumende uyakuphika lokhu ngombiko awethule enkundleni ye-Twitter ekhasini lomsakazi we-ZBC esithi isibhedlela lesi sizakwelapha wonke umuntu, njalo inkampani esakunda Holdings eqondiswa umnumzana kuda kwashe takwirei hiyo eza patisa uncedo lokulungisisa lezi zibhedlela. Kodwa izakhamuzi zeHarare ezifana lomnumzana Walter Sikinya zithi uhulumende kakumelanga abe lenketa bechabi ngoba umkhuhlane we-coronavirus kawulani lombala loba isimo somuntu.
Abantu siyafana sonke, akufuzanga ukuthi abane mali babe bodwa, abangana mali babe bodwa. Isibhedlela kufuze sibe 1. Nxa kugulwa umkhuhlane yi-1, kufuze kube lesibhedlela esinye.
Okusekelwe ngumnumzana Nixon Nyikadzini onobhala kwe-MDCT ekhokelwa unkosazana Thokozani Khuphe.
Udubu esilawo vele ngokuthi i-government lethu kayisilaleli. Into leyo yokuthi wena uyabayekela isibhedlela sabantu vele ocabanga ukuthi bazokwanisa ukuthi behle befike kona bebhadele imali awenzi.
Umnumzana Thulani Mswelanto olwela amalungelo oluntu yena uthi lesi ayisizo sikhathi sokuthi uhulumende adlale ngempilo zabantu.
Lokhu esikubonayo ukuthi uhulumende wethu akathandi bantu bakhe. Uhulumende wethu uhulumende ofuna ukuzinceda yena wodwa. Sikhangela umongameli welizwe laba ministers akhe. Singaphuma khonapho engeni labantu abasebusiness sector manje laba abasebenza lo hulumeni. Abanye bonke bathi bona sithini kungcono siyokufa ekwenzi hospital.
Umnumzana Normal Dube isakhamuzi seHarare uthi okuqakathekileyo kwamanje kuthi uZulu azivikele ngokuhlala emakhaya ephila impilo elokuhlanzeka kunokumelela ukuya esibhedlela.
Athinga nje ukuyula ibhakethi lokuyana kule tape
ukuthi ngawuphandle laphana abantwana bevela phandle uevo ngene endlini ngeqalise ukugeza izandla xa siphakathi endlini amanzi sonathi asanathi amanzi avele efriji sisinathi amanzi awum lo amanzi esinjani esiswanatha these days so umuntu angaphuma phandle wenze yetoilethi umbuya ngaphi kumele phenduke njani egeza izandla ekangenezi
ngasenelisanga ukukhuluma lo mnumzana ubhadaya moyo umphathintambo wezempilakahle kodwa ugwatsha lwakhe lutshele umsakazo we-ZBC ukuba isibhedlela esilungiswa yiSakunda Holdings sizanceda ukwelapha uzulu wonke. Inkampani yeSakunda Holdings ethengisa amafutha ezimota ithi izafaka imali enhlanganisweni eye-Rock Foundation lesibhedlela seSt Anne's yokuncedisa uhulumende emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kuya kuthi kufika uLwesithathu lweviki ezayo esisodwa salezi zibhedlela sibikwa siyabe sesilungele ukuphathisa abayabe sebelo mkhuhlane. EleZimbabwe libhekane lobunzima besimo esibi ezibhedlela ngoba uhulumende usele minyaka ethile engabeki imali eneleyo kumsebenzi wezempilakahle ikakhulu khathesi sekubhekane lokusabalala kwegcikwane le-COVID-19 eseliqede inkulungwane zabantu emazweni aphesheya agoqela ele-China, Italy, iMelika lamanye. EZimbabwe leli gcikwane selithethe umphefuno womuntu oyedwa uZororo Makamba kulababili asebefunyenwe belalo. Imibiko engavezwanga nguhulumende itshengisa ukuba kungaba labantu abaningi abangafunyanwanga beleli gcikwane le-COVID-19 bedlela esithenjiweyo eseku-Queen's Harare asilungelanga ukuphatha abagulayo ngoba singela imitshina elungele ukulondoloza impilo zabantu. Kusenjalo odokotela beZimbabwe Doctors Association labongi beZimbabwe Nurses Association zina sebethule imbiko ethi kababuyele emsebenzini nxa kungela zembatho zokubavikela ukuthi bengathatheli imikhuhlane ezinjengama-gloves lamamaski. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo yethule umbiko wemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus. Uzulu waleli dolobho yena ukhathazekile ngokuthi isibhedlela se-Thorn Grove isolation ward lokhe singalungisiswanga ukuba selaphe kumbe ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwemukela labo abahlolwa i-coronavirus kayila michina lempahla engasetshenziswa yizisebenzi zempilakahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili yakoBulawayo ithi kusasa ikhangelele ukuthola imithi esibhedlela semithi sikahulumende. Ukuthengiswa kwempahla ezindala lezintsha sokumisiwe edolobheni. Abafelweyo sebevunyelwa ukuyabeka umufi bengamachumi amathathu kuphela. Umqondisi weBulawayo Vendors Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi ikhansili ithethe inyathela elihle kodwa abaphila ngokuzisebenza bethengisa bazaphila nzima.
Siyavumelana kakhulu lokuthiwo ngoBulawayo City Council, siyazi ukuthi lovumonakalo omhlaba wonke jikelele, ngokunjalo ke kumele sibambisane sibonisane ukuthi hayi ke singenza mzamo bani usize ukuthi sokuzaphazamisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa kakhulu amalungu ethu. Ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu bathole okungama ozimajana okuncane.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Linda Sibanda uncome inyathela lekhansili kodwa ethi lizakhama abaningi.
Hayi, mina ikhansili mbona ngani isinqumo siyithetheyo isinqumo esilungileyo lanxa nje sikhanya ngani siyasincindezela njengabantu beZimbabwe njengakithi ngapha emhlubulweni wakithi siyabona ukuthi into ziminjani. So kukhanya ngani ungabe kusincindezela kodwa njalo singakhangela ngekwezempila kahle lakho mbona ngani ngumqondo olungileyo owenziwe yikhansili ngoba sonke akula muntu ofuna ukugula, akula muntu ofuna ukufa.
Isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lihle inyathela elithethwe nguhulumende weZimbabwe ikhansili lohulumende weSouth Africa loba kuza kuba nzima ukuthumela impahla ekhaya.
siya wamukela ukuvalwa kweborder phakathi kwe South Africa leZimbabwe. Lokho kuzakwenza ukuthi kungabi lomthelela wegcikwane mhlawumbe zikhona izalwane zaseZimbabwe ezingabe zilegcikwane ngoba lapha eSouth Africa inani labantu abalelegcikwane selidlule 700. Uvalo esilalwe ukuthi abantu bengavunyelwa ukuhamba eZimbabwe bengagcina bethelela abantu emakhaya. Kuzahlupha ukuthumela impahla ekhaya kodwa sicabanga ukuthi ngobuhlungu omele sibuzwe nxa kuyikuthi sifisa ukuthelela igcikwane le-coronavirus liphele yabona.
Osakhulayo wakobulawayo unkosazana Nozipho Moyo uthi ukuvalwa kwamanzi kuzamemethekisa igcikwane le-COVID-19.
In 96 hours yona le water rationing ayihambelani ngesimo sesikhangela ukuthi sixwayise ukuthi sigeze izandla ama 20 seconds. So it's one of the things sibili uhulumeni ndamelele ukukhangele singasabali i-council ukuthi long term solution vele ithini ngamanzi lapha ngoba singaze sithi corona sidlulile sizabolwa yi-cholera thina siseleyo.
Isibhedlela seThorngrove Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Okwamanje akula muntu ogcinwe khona njalo amalunga edalela eParliamente athi asilungelanga ukugcina izigulane. Izisebenzi zempila kahle lazo zibikwa zisengozini yokuthelelwa umkhuhlane ngesimo esikhona manje. Indlu ekhangelelwe ukugcina izigulane, ingubo, imibheda konke sekugugile kuthi lezisebenzi zempila kahle zikhala ngezembatho lapho zisebenza lemithi yokulondoloza ukuhlanzeka yama-sanitizers. Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19. Abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Izisebenzi zekhansili ezizithweleyo seziphiwe ikhefu lokuyahlala emakhaya. Ikhansili ichaze ukuba kunzima ukumisa imisebenzi yokulungiswa kwezimpompi zamanzi edolobheni ngoba belandela imithetho yebhanga yokuphela kohlelo lolu. Ikhansili igcizelele njalo ukuba uZulu alandele izimiso zikahulumende zokuzivikela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuphazamise iningi edolobheni le-Victoria Falls lapho iningi elithembe imali evela kwabathekelela leli dolobho. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhube lo mnumzana Lawrence Ndiweni okule bhizimusi edolobheni le-Victoria Falls.
E-Victoria Falls, hayi umkhankaso we coronavirus uyaqhubeka uyaphambili. Abantu bayacetshiswa ngokubana babe bangahlali ngama groups bahlalele ngama groups less than 50 le ma church la zonke izindawo. Kodwa abantu uyabazisisa abantu basayithatha lula le ndaba kodwa bakayiboni ingozi yabo esiyikhokelela lokho esikubonayo kwezinye izindawo. Kodwa hayi okokuvikeleka ukukhulunywa ngakho sibili ukuthi abantu bangabuthani babe qumbini ezinkulu ezindaweni ngane ngayo. Okwamabhizinis akukhulumeki lokhu dadewethu.
Ibhizimusi iqhubeka njani khona ngapho eFollows?
Business sonke especially in the tourism industry hayi is dead. Akula since ngafika embalini yami eVictoria Falls sokufana lokusokufana ukuthi sempini ngesikhathi sempi it was just like that. La manje coronavirus day so ngani yisi isikhathi sethu sisempini manje. Ungake ubona nje ikhiwa qo lapha lalapha i-border eZambia ivala izolo ukuthi izakhamuzi zingaphaphi ziye ngaphetheya kweZambia. Kodwa okuvunyelwayo ngama-trucks kuphela ubona ayiwanga cross. Okuninginingi lokhu hayi sokumisiwe mpela. Ibhizinesi sibili hayi kufiwe abantu sebe-retrain aba ma contract workers vele basitotshiwe abanengi ama permanent workers ama salary zokuthi abakhathile ezindaweni okufana la kimi la kusukunjalo mpela vele izimota zipakile zimila zisamuvi akulanto enhle in terms of business kufiwe sibili kungani kulapho engikhona ukondweni emngcwabeni le follows ngani sifele dadwethu kunjalo esikubonayo ngezamabhizimusi akulanto enhle ehambayo ngathi ngamafitshane ikhona okunye yabo.
Lo ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 esedolobheni le Victoria Falls.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Zivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isigaba seWashington kwelemelika sibika ukubana sesisungule uhlelo lwemfundiso kwaba kumsebenzi wezempilakahle ngendlela yokuphatha izigulane eziyabe sezifunyenwe zilegciwane le-coronavirus abangamakhulu ayisithupha abazasebenza ukuncedisa umsebenzi wokulwisa leli gciwane bezinikele ukwenza lokhu kungelambadalo amavolontiya. Amalucacha eqembu labokholo lwesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembu leBoko Haram babikwa bebulele amasotsha kwele Chad angaba likhulu balimaza abambalwa kuliviki kuphela okuchazwe ngumongameli Idris Deby walelo lizwe njengesehlakalo sokuhlaselwa kwezinga laphezulu embalini yalelo lizwe. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele mali umnumzana Somaila Sise ubikwa engabonakali enakanelwa ukubana angabe ethunjiwe labanye abalishumi lanye 11 akade ehamba labo esiyakhankasela ukuthola usekelo kukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe. Sizigqiba ke lapha indaba zethu ezivela kwamanye amazwe.
Ekuqaleni kokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uhulumende ubesetheswa umlando wokuthatha lula lesi sifo. Kwezwakala umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opam Chinguri Kashiri esithi leli gcikwane lilethwe ngumlimi ukuzojezisa abethulela uhulumende izijeziso zenotho. Yena umongameli Emmerson Mnangagwa uqobo lwakhe wabuthanisa abantu emhlanganweni enyanga. Kuyikuthi phambilini ubethe abantu bengabuthani njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane leli. Kodwa kuthe kubhubhe umnumzana Zororo Makamba ebulawayo leli gcikwane, abanye bathi uhulumende usetatazela ezigwenxa ematasatasa ezama ukuthatha amanyathelo ayimele awathathe ekuqaleni kokumemetheka kwaleli gcikwane. Kambe uhulumende uyanakekela na uZulu ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus? Yena sokuthiwa wakha isibhedlela esizelapha iziphathamandla zezanu-PF kuphela ezizatholakala zilegcikwane leli. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Well, okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sibe kwazi ukubana umkhuhlane lowo umkhulu kangakanani ngemva kokuthi sikhangele sabona izenzakalo ezizakale kwamanye amazwe kusukela eShayina lapho labesungule khona yaya e-Europe, Italy, Spain lapho osokufa abantu abaningi khona kakhulu yaya kumelika khona lesingenika lapha kwela kithi le-Africa. Umkhuhlane lo asomkhuhlane ofuna ukubana siwuthagule ngendlela yokudividana. Lo mkhuhlane ufuna sonke sibambene, silulisa sindawonye. Akusho sikhathi sokuthi wena sithi kona lowu useyenzeni kumbe lowu kayenzanga lokho. Uhulumende can never do enough ukubana alungiselele lo mkhuhlane. Sesikubonile emazweni esingathi ngama-first world countries, wona laba phela oMelika, o-Europe, o-China zifile izizalwane zakhona ngale ngobuningi, noma-ke bene-technology ephambili, noma-ke i-health system zabo bezingane izintazi ziphiphebe ziphambili, kodwa lo mkhuhlane ufike wabhidlika kunjalo. Akula sibili into engayenza ubana sibuze ukuthi uhulumende sezilungiselele na, kodwa into kumele sizibizele na wena lami sesizilungisele na.
Ye, uyaluza udaba Mnumzana Ncube. Wena ungathini kakhulu sikhangela imbiko lesizwayo ukubana kulesibhedlela okuthiwa siyakhelwa amalunga ezanu PF iziphathamandla?
Kuyabe kuyivuga ngokukhulu lokho. Nxa ngabe ungubaba phakathi kwekhaya kumbe ungumama kuthi kulo sizo lungaka ube lo mgani wakho lembiza yakho eyolipheka lodwa wena lo mngakho abantwana bakulayo indlala, uyakungubaba lo mama wehluleka kakhulu okuyabe kusisho ukuthi uyakungafanelanga leso sihlalo okiso nxa ngabe ukuhulumende. Ngokuba abantu abafakwa ezihlalweni zokubusa bafakelwa ukuthi babuse kahle, bafakelwa ukuthi basebenzele abantu hhayi ukuthi basebenzele bona. Nanzelela imkhuhlane lo khona we-COVID-19, i-coronavirus le, indlela eyenze ngakhona ilethe umehluko omkhulu ozaletha ukuthi mhlawumbe nanxa sisile nanxa siphakathi kosizi kodwa sifundile okukhulu, ikakhulu ababusayo, ukuthi kayisiyo yonke imkhuhlane ozagijima uye kwele-China, uye kwele-Britain, uye kwele-Melika usiya kwelashwa. Kuleminye imkhuhlane lapho bangasoze bakwamukele khona ukuthi vele uyigcobe khona ngayo. Ngakho-ke kumele babone ukuthi bayaha izibhedlela zayo wonke umuntu, zisebenzele wonke umuntu kunye labo, hhayi ukuthi bazegijima besiya kwelashwa ngaphandle. Ngibe sengisiza-ke endabeni yokuthi uhulumende uyathinteka yini, nakube ngivumela lana lobabuthuma ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi abantu babe ndawonye, bacabange ndawonye, babambisane ngokuba phela kusekufeni kusemkhuhlaneni. Angeke sikhohlwe kodwa ukuthi yona limzamo yokuthi abantu bangaphumi baye emadolobheni, bangaphumi bahambahambe, yenziwa ibe nzima umnotho welizwe. Ubabuthuma ukuthi abantu bahlale ngekhaya, akula mpuphu. Nethemba uyakwazi khona lokho, kayikho impuphu, ngeke abantu bahlale phansi kungela mpuphu ezindlini.
Yeah. Nanto ke udaba Mnumzana Chuma, ungathini wena ngalokho sokukhulunywe ngubaba Ncube?
Okokuqala yisikhathi sokuthi lina intatheli zendaba lethule imbiko eqondileyo njalo imbiko elamaqinisa. Akula sibhedlela esilungisela iZanu PF kumbe abakhulu beZanu PF. Into eyenzakalayo yikuthi khona ama-private players, private sector, private companies are coming up besithi hayi njengoba sokunje lathi manini sithi kuye sizoncedisa senze lokhu lalokhu lalokhu imizamo etshiyetshiyeneyo. Namhla khonapha koBulawayo ngikhuluma nje kule Twitter ephumileyo iphuma kubaba uBusisa Moyo, CEO we-Renate Refineries, ekhuluma ngemizamo eyenziwa ngosomabhizinisi ukuthi singezelele ukufaka izinto ezibhedlela. Baqambe ezintathu bathi i-Ten Group esinayo leyi i-ekusibeni leyana yaqaliswa ngobaba uNkomo engakavulwa lasemathaday, ecela-ke ukubana ongabe ekwanisa ukuthi aphosele izandla khonapho asiphoseleni silebzameni aphila to business to. Yikho futhi okwenzakale eHarare ngalo we osakunda petroleum labanye amabhizinisi babuye ndawonye bathi right asikhangeleni isibhedlela lesanathwa yi-Saint Anne's esesirana yikatolika esavalayo lesiya ukuthi mhlawumbe singavula singezelele imbheda lesinye esise-Mount Pleasant.
Hayi, isikhathi sesingasavuma. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Ncube.
Yeah. ngalesi sikhathi into edingakala kakhulu ukuthi uhulumende akhulume iqiniso lakho konke okufaneleyo. Se-World Health Organization icacile ithi kumele batestwe kabanzi abantu. Ngahlala sithi silabantu abathathu abagulayo, kanti silabantu asebefika 100, silabantu abafika 400, 500 ukusiya phezulu. Ngakungakhulumi iqiniso kuzaba ingozi, kube lula ukuthi igciwane ligcwale umhlaba wonke jikelele. Uhulumende kabone ukuthi zona lezo zinto ezikhulunywa ngubabuthuma ukuthi zikhona, ompupu nangani babakhona ukuze abantu bangafumi ezindlini bayekhahlala. Uhulumende kabone ukuthi kuso sonke isikhathi abantu bane-transport efaneleyo. Kodwa zonke lezo zinto njengoba zedluleyo kungakabi lo sizi lolu esiphakathi kwalo, kunzima ukubona ukuthi kuzabe kuza kwenziwa njani.
Umnumzana Efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma. Abantu abaningi abagoqela abafundisi bathi sesifikile isikhathi sokuthi abantu babambisane ngokulwisana lomkhuhlane owe-coronavirus kumbe i-COVID-19. UGibbs Dube we-Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye walabo abathi kumele abantu badonse ndawonye ngumfundisi Maqhawe Ncube odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa.
Asigcineni ukuhlanzeka endaweni zethu. Ama companies amaningi asevalile lapha eSouth Africa. Ngaleso sizathu siyalinxusa indawo zonke ukuthi siqaphele kuhambeni kwethu okulabantu khona abaningi. Siyalikhuthaza njalo kwabanelisayo ukuthi sincedane ngamamask, sifake amamask, sithengele abadala endaweni ezehlukeneyo nalabo abanganelisiyo, kanti ke nama thermometer asiwadingeni ukuze ekuseni sibe ngabantu esizihlolayo sibone ukuthi temperature yethu imi kahle, it's not over 37 degrees.
Umfundisi Ncube uthi kumele uZulu athandaze kakhulu.
Ake sibheke kuye uJehova oyisombululo phakathi kwalesi isimo esibhekane laso.
Lokhu kusekelwa yisakhamuzi sakobulawayo umnumzana Robert Ndlovu. UNdlovu uthi okuhluphayo ukuthi abantu badinga ukudla zuku zonke ezitolo okungenza ukuthi babanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.
Abantu abaningi uzathola ukubana ekhaya lapha ngumasiphandela, balutshwana abaqhatshwe formally. Abaningi abavuka ekuseni esiyathengisa lakho akuthengisayo ukuthi etholeni imali yokuthi efika ngkhaya ethole ukudla. Abantu bayakuzwisisa ukuthi kubuthana lokhu kuzasibulala ngobuthana kwenu njengempukane. Kodwa now abanye sebegcina besithi right, okungcono yikuphi ukuthi ngife nihlezi endlini ngifela ngabantwana kumbe ngithathe i-chance ngiyezama ukuyakudina.
Unkosikazi Siphiwe Sithole osebenza kwezempilakahle ekolijini le-University of Ireland uthi kulula ukuthola umkhuhlane lo.
Indlela esiwuthola ngayo usekuthini uthinte ngesandla kakhulu. Bathi izandla they are the major culprits. Ukubamba ngezandla lapho umuntu akhwehlelele khona lo lakho, kumbe ukuthi akukhwehlelele, of which ukuthi akukhwehlelele ngensuku zalamhla it's an accident kukalutshwane. Okuningi okukhulu bathi about 70% ye-transmission ibuye lezandla. Ngakho into eqakathekileyo kuthiwa yikugeza izandla. Nxa ugeza izandla zijayeze ukugeza ngesepa, njalo nxa ugeza ngesepa ungenisa iminwe phakathi kweminye iminwe uzama ukuthatha isikhathi esidanyana ugeze ngamanzi agelezayo.
Abanye abantu bathi kuza kuba nzima ukuthi uZulu alwisane lo mkhuhlane lo eZimbabwe ngenxa yokusilela kwempuphu lokunye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wothi ke sikhangele indaba ebezikhokhela. Uhulumende usevumile ukuthi uselungisisa ezinye izibhedlela ezimbili eseHarare ukuba zilungele ukwelapha izigulane zomkhuhlane we-coronavirus. Ikansili yedolobho lakobulawayo yethule imbiko yemfundiso lamacebo okuzivikela ukuthelelwa igcikwane lomkhuhlane we-coronavirus. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sekuphazamise umsebenzi wezokwethekelelwa kwelizwe edolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe lingasithola njalo kundaba zekuseni ngo 6:30. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.